This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo chikumi 26 2016 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoramba mashoko ekuti vari kurwisa kubvisa pazvigaro vakuru vakuru vanonzi vakarerekera kuna vatsvangirai mubato. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe rochema-chema nekuramba makambani ovharwa munyika vanhu vachirasikirwa nemabasa nekuda kwekunetsa kwemari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora varamba mashoko ekuti vari kurwisa kubvisa pazvigaro vakuru vakuru vanonzi vakarerekera kumutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Izvo zvinotevera mashoko ari kubuda mune mamwe mapepanhau pamwe nemadande mutande ekuti vaMwonzora vachishandisa masimba avo semunyori mukuru webato vari kushungurudza vakuru vakuru vanonzi vanotsigira vatsvangirai vachivabvisa pazvigaro vachiisa vanonzi vanotsigira mutevedzeri webato iri muzvare Tokozani Kupe. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMwonzora pamusoro penyaya iyi.
Mashoko iwayo takanzwawo ini na president wedu vatsvangirai. Tikashamisika chaizvo nemashoko iwayo akanyorwa nevavengi pasocial media patinoti paWhatsApp paya. Pakanzi pakadzingwa madirectors, hakuna kana mumwe chete akadzingwa basa kuMDC kubva zvatakatora position ya secretary general muna 2014. Vese madirector varipo, takaita musangano marimwezuro navatsvangirai nemadirectors iwayo kuti tiongorore kuti mashoko emanyepo aya anga abva kupi. Tikaona kuti mashoko aya anenge akabva nekuSouth Africa. Kune maCIO anoshandira ikoko. Vari kuda kukonzera kusawirirana pakati paSecretary General naPresident weMDC. Isu navatsvangirai toshanda tese zvakanaka. Ini ndinoziva kuti Secretary General ndinumber 5 muorganization.
Asi munofunga here kuti mashoko iwaya ane zvaanga aita kana zvokukanganisa bato kusvika parinasi?
Kwete, vanhu vese veMDC vari mastructures vanonyatsoziva kuti mashoko enhema uyezve mashoko aya akaiswa panguva yavakaona kuti vatsvangirai vanga vasiri kunzwa zvakanaka. Vatsvangirai vaita kurwara kwavakaita, takaenda navo kuSouth Africa. Ini ndikaenda ikoko kuSouth Africa kuti ndinoona kuti zvinhu zviri kufambiswa nemazvo here, tinoshanda zvakanaka navatsvangirai.
Matanho api amuri kutora sebato ekugadzirisa nyaya dzakadai nekuonawo kuti hadzikanganise musangano wenyu?
Nyaya idzodzo hadzisi kubva mubato redu reMDC. Inyaya dziri kubva kumuvengi ZANU-PF neCIO nokuti vaona kuti taita mademonstration matatu abudirira. Vakaona kuti tsvangirai uya akusimba zvakare. Saka ivo vakuti nokuti pakambova nekupokana nemasecretary generals, vari kuda kuti zvinzi tsvangirai akurwisana nasecretary general wake wechitatu.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano Re-Employers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vajoni mufukare vanoti kunetsa kuri kuita mari munyika kwaive kukonzera makambani akawanda kuti avhare sezvo asiri kuzokwanisa kutenga zvinhu zvekushandisa kubva kunze kwenyika. Vamufukare vanoti kana pasina kutorwa matanho anodzivirira vemakambani vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa. Tabata vamufukare kuti tinzwe zvizhinji.
Jonga iyo inotori nyaya yakatoomarara chai chai. Zvinoitika ndezvekuti kuti uwane maraw materials zvinhu zvokushandisa zvizhinji zvacho zvinoda the US dollar. Zvino kana iwe wakunzi paus dollar pakwapa central bank ndowakudisaita kuti zviri important ndezvipi nezvisiri important ndezvipi. It means kuti mamwe mabhizinesi achatotaurirwa kunzi imini maraw materials enyu haasi important. Saka kana washaya maraw materials hatichakwanisi kutora ndouchienderera mberika kambani yakutofara.
Asi imi seve mabhizimusi hamunawo here mikana inganzi special permit dzekushandisa kupinza zvinhu kubva kunze kwenyika?
Zvinodipenda kuti uri musekta ipi jonga. Kwakabuda special instrument iko manje manje iri kutaura kuti most basic commodities vana shuga vanani vanani vamwe zvinogona kuwanikwa munomo hazvichakwanisiki kuti zviimpotwe kubva panze. So that's why ine yatoitika iyoyeyo. Vanhu vachiri kurangarira zvakaitika 2 or so years ago pakanzi hatakwanisa kuita huku dzedu tega munomo hatichadi zvekuimporta huku from outside. Pasina kupera mwedzi chaiwo 4 weeks nyika yanga isisina huku. Saka we are just wondering kuti kana tikaregera kuimporta zvinhu zvanga zviri kuimporteka iko zvino izvo zvizvi zvichatora nguva yakadini tisati tatangisa kushota zvakare. Saka semabhizimusi iko zvino hatiti sina the right yokudisaida kuti ndine mari yangu kubhengi ndoda kuimporta ichi. Permission to import yakutobva kucentral bank.
Avanga vari mukuru weMCOS vajoin mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Mumwe mugari wekamusenzere kumukumbura mudunhu remashonaland central varufus edmore vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo sezvo vazhinji vasina kukohwa zvakanaka mwaka uno. Vaedmore vanoti chiri kunyanya kuti vanhu vaomerwe ndechekuti zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu zvakaita sechirongwa chefood for work hazvisi kuita kuti vava nechikafu chacho sezvo vari kuzopedzisira vave kushandira budiriro yenharaunda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kune kunyaya dzechikafu dzaadziri kutifambei mune zvakanaka but pane zvimwe zvaarungotinesenesei chinoitika panyaya yetransport pakutanga apa paimbodya ndobhadhara $4.50 saka zvikanzi vanhu zviite vari kubirwa mari saka pane zvinotambomira manje haisi kunyaya chekufamba chida nechikafu chacho.
Saka chamira kubhadhara mari here asi chikafu muchichiwana?
Ya chikafu chachichiwanika saka vari kunzi izvokanzera anga achibira vanhu mari hamufanangoti muchibhadhara mari saka zvinotambomirai kacho.
Ndiani akati musabhadhara mari?
Akatiisa bhadhara mari ndana akasukuwira.
Muri kuwana chikafu mese here kana kuti pane vamwe vari kunyimwa mukusarudzwa kwekupiwa kwechikafu?
Kune kubva kusarudzwa zvezvi haaitakazvara zviramba kumira nesimba vanonyimwa aya zvakatomboitika mfundeu izvozvo vamwe vemudziti vachinyimwa asi takatososimba havai tikati hakuna zvakadaro kumira nesimba yese vanonyimwa vamwe.
Toonawo kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vakanga vari kumukumbura ikoko vakataurawo here pamusoro penzara iri mudunhu menyu?
Chakaitika vanga vari pamukumbura chaipo sii pano pakamutevedzera tikazomusa musangano vanga vatodarika kana tisina kuziviswa kuti tasvika dei takateerera kuti kanzoveve vakati kudii.
Muri kurarama sei kana musina kuwana chikafu chekutambira chisati chauya? Vanhu vari kuita sei? Muri kuwana here mafood for work program?
Food for work program iripo but haisi kumiriro kupiwa chibage manje nokunzi idevelopment yenzimbo chete.
Saka munee muchiita mabasa api?
Kugadzira marodhi nemudhireji matinogara. Zvikuitika maende zvokuti kuzvitambira vanhu vakuchichisvikana kuti iri kunzi food for work asi hauna chaunenge uchizowana chibage unongoitiwa bhadhara mari. Saka food for work yachitoshavamudzisa ipapo kuti food for work isiri kumudzii isina chaunowana chizii development chete. Ikadai vakangotaura kuti mukuita development mairi yamei yaingozvigamuchira nokuti chigadzira enzivo yedu asi vakazonyepera vanhu vati kuti izvo ifood freight asi hauna taura ngechinowani.
Vanga vari mugari wekukamutsenzere kumukumbura kumashonaland central varufus edmore vari parunare nestudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Leon Chinaka. Avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revechidiki reYouth Alive Zimbabwe. Sangano reYouth Alive Zimbabwe rinoshanda nevechidiki kuManicaland muguta remutare richivadzidzisa nezvekodzero dzavo. Tinokutambira nemufaro pano pastudio 7 mukoma Leon.
Tinotenda.
Vachinaka, mungatudza kuti munoshanda sei nevechidiki?
This organization inoshanda nevechidiki panyaya dzekuzvichengetedza uye kuti vange vari vana vanenge vachi add a value in their communities or in their societies. Asi donzo zviravo chairo charedu chairo chairo ndere kudzikisira kuenderera mberi kweHIV and AIDS in the communities.
Vamunoshanda navo kunyanya vana vechikoro?
Ehe. Asi tinonyanya vazhinji vacho vana vechikoro, asi tinongoti kwese pane vechidiki tinogona kushanda navo.
Saka mune zvirongwa zvekupinda muzvikoro, mune mishanda navo sei?
Panguva dzavo dzavanoita zveguidance and counseling paya ndopatinopinda tichitaura navo neatinoti malife skills kuti zvii zvavangaita kuti vagone kuzvichengetedza zvinovapa upenyu singaperi. Saka nyaya dzatinenge tichitaura nezvadzo ndedzekuti vangagona sei kugadzira kuita machoices, kugona kushanda tomboti kunyaya dzekunzwanana nekuwirirana pachi zvavo vechidiki nevabereki vavo nevadzidzisi nevamwe vese vemunharaunda. Uye also tinoita nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana kunyange vari muzvikoro, vangadai vari mudzimba kana kuti munharaunda mavo, yatinoti child protection.
Saka imune nyanzvi here dzinoita basa irori? Ndiani chai anenge achidzidzisa vechidika?
Tisu tinotopinda imomo muzvikoro imomo nemunharaunda idzodzo zvekuti vazhinji vedu vanenge vakatoenda kunodzidzira nyaya idzodzo kuzvikoro uye nenyaya dzeyatinoti in-house training yekuti pano pabasa pacho tei tichingoramba tichidzidzisana nguva nemisi nenguva.
Munowanzoshanda nezvikoro zvipi apa kwamutaro?
Ndingatoti zvese zvikoro zviri mumutare urban zvinosanganisira veprimary nevesecondary uye macolleges akasiyana-siyana aripo. Angadai vachisanganisira na St Dominic's Mutare, vana Sakubva 2, vana St Joseph, vana Dangamvura High School, vana Mutare Girls High, Mutare Boys High nemaprimary schools arimo anosanganisira na Bering, Mutanda, Chisamba, Dangamvura, Chancellor vese ivavo.
Asi tiri kuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Izvi hazvizokanganisewo here zvirongwa zvamuri kuita nevechidiki izvi?
Hazvingarambiki kuti zvinogona kudini kukanganisa. Asi hazvo izvozvo harizaro area yotingati isusu yatinotarisana nayo. Panewo mamwe masangano anoita izvozvo. Isu zvedu zvinenge zviri kunyaya dzetingati social development yevana.
Mungati zvirongwa zvenyu zviri kubatsira here? Zvii zvamunotarisa kuti muti mabudirira?
Like zvandambotaura kuti nenyaya dzeku make ma decisions tumboti kana nyaya dzekudanana kana dzekunzwisisana nevamwe, munozoona kuti mwana anenge ava nema atinoti pachirungu ma negotiation skills yekuti anogona kutaura kuti izvi ndozvida kana kuti izvi handizvidi, ichi chakashata kana kuti ichi hachina kushata, kana kuti ndabatwa pasingaiti saka ndinofanira kuenda kunodini kunomhangara. Ndomhangara kunani? Izvozvo zvese zvinogona zvinotiratidza kuti vana vari kudini vari kubatsirikana. Kana even unozotoona kuti nyaya dzeteen pregnancies kana kuti vana vanoita pamuviri vachiri kuchikoro dzinoderedzeka nekuti vana vanenge vaakugona kuita sarudzo dzavo dzinovapa upenyu husingaperi.
Saka muri kutambirwa sei nevabereki imo mamutaro?
Isusu zvedu hatisati taona dambudziko nevabereki nekuti ndofunga inyaya yekuti tiri kupinda munharaunda takamira sesangano kana sechurch. Saka saizvozvo tinoita inonzi value based approach yekuti zvii zvamunodzidziswa nevabereki zvii zvamunodzidziswa neculture yenyu, zvii zvamunodzidziswa nechikoro. Saka vana vakagona kushandisa zvavanodzidziswa kumba, zvavanogona kunge vachidzidziswa nevabereki, zvavanodzidziswa pachikoro, vanogona kunge vaichizoita vana vatingati vane good character, vana veservice neintegrity, kana tombotizvo zvekuti vana vari vana vanoyemurika munharaunda mavo, pachikoro pavo, kana mukudzimba dzavo chaizvo. Saka nevabereki tinoona vachitigashira nemufaro chaivo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachinaka nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Leon Chinaka, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Alive Zimbabwe rekwaMutare. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Iye zvino tokupai kambo, Battering Down Sentence kubva kuna Bunny Wailer.
Conviction, yeah. Battering down sentence, fighting against conviction. I find myself growing in an environment where finding food is just as hard as paying the rent. In trodding these roads of trial and tribulation, I've seen where some have died in desperation to keep battering down sentence, fighting against conviction. Battering down sentence, against conviction. In a family of 10 and raised in the ghetto, hustling's the only education I know. Can't grow no crops in this concrete jungle. A situation like this is getting too tough to handle. Keep battering down sentence, fighting against conviction. Battering down sentence, all day long, fighting against conviction. With a pregnant woman, yes, and 5 kids to care for. Can't cool my heels, I've got to do the town. Skillful as I am, the jailer man is bound to find me. I pray the day will come when I shall be free from battering.
Kambo, Battering Down Sentence kubva kuna Bunny Wailer, kari kutsanangura nekuoma kweupenyu baba vemhuri vachiedza kuraramisa mhuri yavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoramba mashoko ekuti vari kurwisana nevamwe vatungamiri mubato ravo vachiedza kuvabvisa pazvigaro nekuti vanotsigira vatsvangirai. Sangano reMCOS rochema-chema nekuramba makambani ovharwa munyika, vanhu vachirasikirwa nemabasa nekuda kwekushayikwa kwemari yekuti vatenge zvekushandisa kubva kunze kwenyika. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.